Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 23/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19.
Christmas yegore rino yaaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwana wano income iri beta kudarika isusu. Vozi isusu income dzatiri kuwana dzishomu, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapa.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yecovid-19. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yecovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsetse yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki edu ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti like makiriniki kuri kuzarisa vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manumbers edu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita, sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atinoti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu, ngetiatiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo, saka vari kuzvifarira chaizvo.
Mumwe mugari wemuHarare vacho Sonchirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti, hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu, asi iri revaccination vaiti vanhu ndo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvekutofamba papa sitombonea kana queue zvekuzvavanga vakaisa centralized kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM. Apa izvezvi ukaenda pasi pamufakosi wakutonopuwa jebhi rako wakapasina chinhu.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda necovid-19.
Saka hongu yezvinezvi tine Omicron ndo yaanyanya kuwanda muno. Saka vachabhawo kuSouth Africa vachawanda, vachauya kuzoristavo vachibhawo kunana Botswana kunana chii vanenge vawanda. Isusuwo tine vedu vanenge vachibva kunzimwe nyika dzakasiyana siyana kunana UK kunana chii vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholidhi. Kana vaya kuholidhi havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwe vane makore vasina kuuya, vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaiti zvekupfeka mamaski.
Vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 50 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino, vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita munandira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu churu chimwe chete nemazana 536 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana 726, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana 404. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4 nezviuru 91 nezvisere nemazana 606 nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4 nezviuru 91 nezvisere nemazana 606 nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni 3 nezviuru 70 nezvisere nemazana 692, kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwadzinhu nemapunda sutenge zvino zvichingokwira each and every time. Haina kukwana, unozongotorawo 1212 nekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti yaonekwe chikuku inokwana. Aiwa, haikwani.
Mugari wekudziva rase kwaExtension vaMelulex Banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismas yegore rino yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwana wano income iri beta kudarika isusu, bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishomi, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana pakufara. Unofanira kuti utosqueeze utoita kadhiri chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburitsa, unotouya une zvinhu zvishoma shoma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa bhati zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvokuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka. Kune havo vanozvigona asi ini ndazvitaka. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi, vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Pakatanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales, but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanyasha mchichwa, vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizili zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoita kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. VaChamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaChamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika randa riri gore rakatakanangana gokorodzo unganiko batanidzo batanidzwa kwevanhu vezimbabwe vagari vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadayira izvi munhu wese ruzhinji rwenyika matirimana enyika vakanzwa vakaona vakatenda zvechokwadi nyika yedu inotoda mubatsira pamwe chete inotoda kuti tipe humwe inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane kutirisa denda wobatsirana saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti parobikwa gumano rouchenjeri gumano reshanduko gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu asi mukatarisawo gore iro rinoi ranga rakaoma zvikuru rakawanda kunyaya dzekurarama vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya ukatarisa vanadewa ukatarisawo munyaya dzedu matongerwo enyika vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22
zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakisimusi pano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuzimbabwe ungava unobva kumasebeland masionaland manikaland masvingo kwese kwese kunana midland toda kuti munhu wese awane mukana wokuti tsaure ite nyaya yemhuri ite nyaya yemacommunity toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu uye mubatiranwa uye mukomberanwa nemubatanidzwa wemabasa wemaoko kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake angava mwana angava mukoma angava munina ingava hanzvadzi ngavabereki kuti munhu nemunhu anyewese kuvhota munhu nemunhu ange ari pakota ndocheri nzira ichaita kuti ndekutsunura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imise bato mune urongwa here wekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa munguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva.
Zvakanyanya mukatarisa gore negore. Tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tichipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vatinozama kunobatsira. Uchati vachirongwa chaane makore akati wandei tichiita, tinongozama kugara tichida kuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati ichi hatimene zvematongerwo enyika, ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika. Tinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapwc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana veZimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngativei tine tariro. Nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kuMalawi vakawanawo nguva yavo yeshandu. Zvakaitika kuZambia vakawana nguva yavo yeshandu. Isu tava tinanwa achidana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yeZimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinaukwanisa kunzwa divi reZANU PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvichitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti unogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias Muroda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumatare edzimhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo, chinhu chakanaka kana maleaders vachi choropodza uori. Pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani rikumaina ichibira nyika ichibira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri right. Kwozotiwo zvekare vamurinye vakataura kuti ivo inhengo yeza. Chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo. Vanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo weZimbabwe. Tochitarisawo response yavachiwenga kuna vamurinyi. Vachiwenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese. Vakavatichirai makomba mutara musvipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption. Izvozvo zviri wrong. Madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe. Ndinoona sekuti vachivenga vanga vakutaura sekunge nyika ino yese it's a huge barracks. Vakushandisa command politics. Ndinofunga kuti kunyange kudaira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa vakaitwa navachivenga. Saka izvozvo tinozvishora, tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers. Vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika, asi havasirivo the absolute power muZimbabwe.
Vadzikiti, munoonawo sei?
Zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe. Zvino kana vakuita savachamisa kuti vakangoona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika, vanenge vapfeka jaketi rii? Vanenge vapfeka jaketi repolitician. Chief pamakuva atinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira. Yes, vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoitwaepata vanhu hwakama zvavo nemutungamiri wenyika, asi vakaabusa platform yerufu. Saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vangave nekodzero yekuzotaura mashoko avakataura vari mukugumbuka maererano nechitiko chimachizo, kuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzekuda kuti dzitaurike. Nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifagara vachipuwa platform iyoyo. Tikatarisa kutori nechisi kanzo riripo nekuti dzakaindonibeebodzi kuti magrivetis iwaienda inwriting. Hapana kunzi mataurire nyaya yecorruption, havana kungotaura izvozvo. Asi zvakati matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba, vazoziva kuti pane maforamu atinokwanisa kuti tiremekedzane vanokutonga nyika dziripublic neni madhishe hereditary traditional leadership irimo munyika.
Vamago, unoti kudi?
Ya, zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo, zvati panyaya yehuori yekushora corruption. Vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa naChief Murinyi. Vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi. Saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara nehuori, ndaifungidzira kuti zvakataurwa naChief Murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari siriya kurwisana necorruption uye vachida kuona Zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi, vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu. Saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika. Chinova chirwere chiri munyika yeZimbabwe.
Petai nyaya iyi tinzwe. Vadzikiti,
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine Zimbabwe anti-corruption commission yakamirira nyaya dzecorruption. Tobva tadzoka zvakare vamwe vachivenga vangava nekodzero kuda yekugumbuka kutonoba kuti chifamataurawo treason statement yavakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravasimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifumurini nemashoko avakataura iwavo. Asi vachivenga vakazvidukupisa
nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare. manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magou vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti koma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki Muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021 garasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha, izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro. Zvichiwedzera mabasa emudzimba, rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika, nokuti kwaiva nemhirizhonga yaiitwa nebato reZANU-PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikibwa nacomrade Nyasha rekwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rezivishe up to now vachiri mutirongo. Iyi vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa vana Silia naJohana muno Masvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF vachausumunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga umwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva, izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU-PF nehurumende yavamu ngagwa mugore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021, Muzvare Lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama, tiwanawo mabasa zvigotibatsira kuriritira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo, uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo, dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo tinotarisirawo kuti richange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodzwa vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuisika tisendaba.